Hey Tata ola Zimbabwe omuhle ndinomgamtshira imtshirongwa tshelu uhlelo The Connection lilami uMike Hove. Welcome, welcome, welcome Zimbabwe omuhle. And today is Tuesday, the 21st of May 2019. Ibizo lami, my name Zimbabwe omuhle is Mike Hove. Once again, Zimbabwe omuhle, welcome, welcome, welcome. Mune chirongwa chedu, uhlelo The Connection. Lilami uMike Hove. Chirongwa chedu, cheve chidiki. Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth-related in Zimbabwe. Today is Tuesday, the 21st of May, 2019. Tonight on The Connection, as you all see within the titles of the program, we're discussing the impact of Zimbabwe's economy, which seems to continuously cripple on, which seems to continuously be crippling. However, we're trying to focus on the impact of it on its young entrepreneurs. The nation's economy, which is currently heavily reliant on, of course, the informal sector and the nation's black market, was dealt a huge blow last week Thursday when the masses woke up to the exchange rate on the black market increasing, shooting sky high from, of course, to one bond is to six, one US dollar is to six bond. Now, of course, we also saw the price of fuel going up today. Now, the new price of petrol is $4.97. Of course, now this is in bonds. And the price of diesel is $4.89. According to experts, they're expecting that this price of fuel going up as usual, as per our understanding within society, the price of fuel goes up, it means everything else is bound to go up. Isinkwa might go up and more. +12026192077 is the number to call. Or, of course, you can text us. Oh, sorry, if you're looking to text us, it's +12026550318. And, of course, if you're looking to call us in, live on air, it's +12026192077. However, for our radio fanatics, Zimbabwe Omuhle, you can catch us on our 909 medium wave frequency 4930-6080 and of course 15460 kilohertz. And of course, for those that love ubulembu bokuzilibazisa internet, tiri kutepfenyura pa internet, we're broadcasting live on our three web pages. Those being www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and of course www.voandebele.com. Now, for those that love Facebook, sikhona njalo, we're broadcasting live on our three Facebook pages, that it being VOA Studio 7, VOA Ndebele, njalo sikhona ku VOA Shona. Saka nyora ima comments, balani milayezelo, nyora ima number, and if you're looking to join us, we will be calling you. Musakanganwe, shea ichirongwa.
Hey, hola, ndeipiko, hamadzangu. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Hove. Tanki, abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us on WhatsApp. The number is +12026550318. To converse with me, follow me on Twitter and Instagram. The username is at BigMike3, BigMyke3.
Now, DJ Skyver, tonight, imali yeqolo. DJ Skyver has been one of the people who are nominated for the Bulawayo Arts Awards. So, limvotele bafethu, limvotele mthwakazi omuhle. Musa kanganwe, nasi pachirongwa tirikubata nyaya yemamiriro akaita zvinhu munyika. At BigMike3 is the username on Twitter and Instagram if you're looking to chat with me. However, Zimbabwe Muhle, we're here broadcasting live on our three Facebook pages for the next hour. So if you're looking to chat it up with Big Mike, nyora ima comments, nyora ima number on our three Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, sikhona njalo ku VOA Ndebele. Now siloku sikudaba lunye, whilst we're on the same topic of the economy, Zimbabwe has recently been suffering power cuts, with some going for as long as a minimum of 10 hours. I have heard of some people saying, "Hi, Mina Mike, I haven't had electricity for 13 hours." Now, of course, government has accredited this to low water levels in Kariba Dam. Let's take a look at how this is affecting the country's economy.
Trophies, since I'm butcher, yeah. But right now, my character, Magetsi, I'm in there for at least eight hours. Yeah, I end 8 hours, so it affects her. I don't know. This is the perishable goods. I end up just going to see her, check on your mother, you're going to go on. I'm going to get zero, but I'm going to chant. Chant the chimney, I'm going to say, I'm going to Magetsi, second, so I'm going to go on a good space, can go so many chant and chant, I'm not saying.
I'm John Alfonso. I'm a private tutor at a private school in Harare. Here I am marking children's book and also preparing for tomorrow's lessons. And with this load shedding, it's been very difficult for me to do that. I'm using the candlelight, and it's difficult, and it's not good for my health. Look at my eyes, using the candlelight isn't that bright. Now I can take the aid of my phone to assist me in marking this work. And look at this, it's quite difficult for me. And I'm worried I can't draw the candle closer. I might drop wax on children's books, and that would be difficult. I'll be in hot soup at school. The way to go is the solar system. I don't know what the government will do, but to bring about solar, that will save the situation. But long back, 5 years ago, they were talking about going solar. I don't know where the project went. It just vanished in thin air. So I think if they embarked on this project, it would be somewhere.
Zimbabwe amuhle liyazibonela nje muri kuzvionora mega ma consequences ezviri kuitika munyika. Magetsi ari ngoenda 10-12 hours, vanhu havana magetsi. Muri kuonawo avo vanoita basa rekuva mabucha vari kuchema, hanzi aiwa nyama yedu yakuita zvokuora mazuva ano. We have to find a cool place to store it. Vamwe vari kuchema chema vachiti oraiti takutenga majenereta, asi muri kunzwawo zvekare nhasi kuti fuel went up Zimbabwe muhle. So kuti chii chichaitika hatisi kuziva. Takatarisira kuti magesi angu nhasi achapinda muchirongwa, vachange vachinditsanangurira kuti where to from here Zimbabwe muhle. Kwotosiloku sikudhava nyune, tichiri panyaya imwe chete, VOA correspondent Columbus Mavunga is on the ground, and he dove deeper into the issue and he properly explained what exactly is going on with regards to the country's energy sector. Let's take a look.
Workers, due to low levels of water in Kariba Dam on the border with Zambia, the country's main hydropower source. This 33-year-old runs a small barber shop in a middle-class suburb in Harare. Last week, he bought a solar power system for about $250.
What made me buy this solar power system are power cuts. We can go for 8 hours without power, or even the whole day without power. 8 hours is a whole production day, yet I depend on power to get money for food and rent. So if you miss a whole day of production, it means all that money is gone.
He says his previous backup is no longer an option.
Generator tairishandisa mazwa kana kuti midzi yakapfura pasiri. Inye kuti ma yaimbowanika. Fuel zvakanaka.
We used to rely on a generator during power cuts, but now with fuel shortages, it means more hours looking for it and less production. So we substituted it with a solar system.
Saunengo to one of the Maria would say, Yakin, Sakatakata, generator says, oh, fuel units, that it substitutes a solar system.
The cleaner energy isn't within reach for many Zimbabweans. Still, solar power companies say business is up and many customers are seeing the benefits of using the new power source.
It's actually cheaper than grid power.
What are people mainly interested in?
People are mostly interested in inverters, you know, backup inverters, even solar water heaters. I think it's an advantage to them, and people are actually realizing that it actually benefits them more.
Last week, President Emmerson Mnangagwa demoted the country's energy minister due to fuel shortages and power cuts. Monday, officials said Harare is asking the public for possible long-term solutions. One private company is working to build a solar power plant to help feed into the national grid. Central Grid is located about 50 kilometers northwest of Harare. It has installed about 7,000 solar panels and is working to build a 25 megawatt solar power plant. It invested $5 million and needs $25 million more, but the company says a problem accessing foreign currency is slowing down development.
As you can see, almost 80 to 90% of all the components that go into this power plant are imported. So it is an issue of access to foreign currency. But once you have that access to foreign currency, solar is quick to install, solar is easy to install, solar is easy to maintain. So it is really something that is needed for the country, but it's the issue of the foreign currency, access to foreign currency, that is very important for the development of these power plants.
For now, most Zimbabweans continue to endure long periods without power, a chronic problem analysts say is costing millions each day in lost productivity. Columbus Mavunga, for VOA News, Harare.
Shout out to my man's Columbus Mavunga. We really appreciate you, bro, for tackling this. Manzinzwira vanhu vachinyatsotsanangura the businesses were speaking for themselves. Udaba lolu lwamayusa kalalinganye seluhlupa abantu abosomabhizimusi mabhizinessmen vari kujema hanzi mayusa anetsapa asi. Helping me tackle this issue tonight is my first guest, Umnumzana Va John Muchenje. John Muchenje is a commercial farmer in the country. He's what they call a champion farmer. Aiwa vanorima vanorima zvikuru sa. And he's also an entrepreneur. Vamuchenje, mapinda muchironga zviri kufamba here mukoma?
Ya muche zviri te.
Aiwa, tirikufara tinomugamuchira muchironga. Nyaya iri mugango muri kuinzwa vanhu vari kuchema paground ndimi kamunoita zvemabhizinesi hanzi vamwe vari kuti chinhu chaora ichi imunoti
samaonero atinoita sevechidiki atitika vari mumabhizinesi tinoona kuti chinhu hachina kuora ende hatifungi kuti chichaora nokuti mukatarisa mamiriro akaita ikonomi yedu izvezvo as we speak President, what does the economy be from the informal to formal sector? Tangata Jaira situation is informal, but we are trying to be formal. Then Mukatasa Paranyama austerity measures, Yokuiso and the Minister of Finance, Yoku Zamakatama cost to survive within our means. Yo Yukuruada, Pangua Nea Chiri, but Mufaro Urikumberi. Because what you want to do is to stabilize our economy. Our economy is not yet stable. So the new dispensation is about stabilizing the economy. So we are going to my youth edu never move to the van to see kuti zvinhu zviri kumboitika now. Because patiri so far, tamufana nemunhu ari mulabor, ari kupusha kuti mwana abude. Tangotsungirira 2-3 months ndizvo zvinochinja zvira zvakanaka. Tangatingopai mukana dispensation iripo.
asi vamuchenje munozoti 2-3 months sei ko vanhu vane makore akawanda vachichema chema vachiti aiwa zvina zvina kumira zvakanaka vamunangagwa vakatora matomu rini 2017 late 2017 nanhasi vanhu vari kuti instead things seem to be getting worse nhasi fuel yakwira mungati vanhu vanofanira kungo for how long muchiti vanhu vangavashinge
muna zvinofanira kuitwa pata semayuta handitika tinofanira kushanda handitika nyika ino kuti imire zvakanaka inoda mayuti ane shungu nekuishandira the people or young people with the passion to work mukoona patinenge tichita zvekurima paya tinoziva kuti Zimbabwe is agro based economy handitika saka kuti tikwanise kusumudza economy yedu tofanira kusimbarara zvakanaka kunyaya dzekurima nhasi chaenda nemeeting na minister of agriculture zvivaonesa machallenges ati kusangana nawo sevana vadiki nezvekurima handitika some of my young people they are crying about near the land handitika when I talk in capital I'm talking about sound financial support kwete support yekuti ndapuwa 5000 haina zvandibatsira we need a sound financial support yekuti when they are saying we've supported these young farmers they are prepared to produce handitika so all those issues zvinzoti vanonga singazivi or atikwanisi kuti after meeting to publicize kana pa Facebook kana pa TV zvino zvezvibikwa zviri underground zvazoumbika zvakanaka mapackage yacho yavepo yekuti vana vadiki vari mune zvekurima vavandiso nehurumende zvoparurwa pachena ndosaka ndichiti ngatimboramba takatsungirira tione tisapote vamunangagwa ne vision yavanayo yekuti nyika yedu ienderere mberi ivi mukaona kumasure ikonomi yedu yanga ichidzikira pasi ichidodonha kuwira pasi but iri kutraya kusumudziwa kuti iende mberi chainoda inoda vana vechidiki vane shungu dzekushanda we need to be prepared to work for our country as my youth my advice atisiyei zvekuita macry babies we can't continue as vana vadiki kuita mapress statements tichikira nyaya maprize but we need to take action on the ground we need to produce handitika hatigoni kuchemera kuti hwakwira iyo minda iripo vana vachidini ngavaende tinorima the command agriculture is there for us my young people let's take part let's participate let's produce for the country iwane zvinhu even same nekuma mines let's talk to the minister we mining tiwane maclaims yekumaina sevana vadiki
foni karenzi uye munyika aiwa takunzwa zvakanaka regai ndikubatei pamuromo for one second nditore guest wangu wechipiri and then chadzoka kwamuri handiti
okay that's fine
all right muri kumunzwa vamuchenje hanzi vechidiki aiwa shingai mushande munoti nyorai macomments mutudze maondoro enyu papeji redu revoa shona njalo sikona ku voa ndevele palani imibono yenu modabula konekudweni kodwa joining me as my second guest is an economist he's going to break it down earlier on ngike ngasho ngathi sile ngcwethi sizabuya kuhlelo that are going to break down what exactly is going on njalo ama repercussions of all these things that are happening elizweni so joining me ecingweni from Zimbabwe ngumnumzana uMasimba Kuchera. Va Kuchera makadi henyu mukoma?
Ndinofara. That's a small correction in and this economic. Economist, re-economic analyst.
Alright, economic analyst. Alright.
Zvinoza siyana manje. Izvatite zvemanhamba.
Munoita zvokutsanangura economy, mafambiro eeconomy handiti.
Tinoona kuti manhamba achona ari kutaurwa panhavamuchenje ari kufamba sei.
Right matodzwa zvataurwa navamuchenje hanzi chinje kutanga ichi hanzi vangu vari kuchema vari kuti zvinhu zvirikungoita west every other week tirikunzwa something is either gone up or something is lost vamuchenje vari kuti aiwa this is just the starting as something gets better imungati nazvo izvozvo ndimunonyatsohwisisa mafambiro eeconomy
yeah unoona I think there are a number of issues that we need to be truthful about. Number one, ndezve kuti zvina zvina kumira zvakanaka as it stands. That's the first reality on the ground. The second thing is that we've had a lot of promises. But on a daily basis, things are getting worse. Situation yaitikana asi yekuti kukwira kwaita fuel kunoreva kuti vanhu vatovane less 46% pamari dzavo dzavanga vanazo. So zvazvinoreva ndezvekuti inini mari yamaishandisa kutenga chingwa kana kuti kutenga zvino zvinzwa munokwanisa kushandisa is now going to fuel either in terms of transport or in terms of buying fuel yamaishandisa kana mune mota dzachona. So it's either muri kubhadhara mari yemakombi yapitire nhasi inini kwandinogara padhuze kwangu chitaurwa $2 to $2.50. So vanogara vanechekure we're looking at $3-4. But mari iri kupinda muhomwe haina kuwedzera.
Vakuchenje
vari kuti no ngatiite tiproduce. Pane zvinhu zvakawandawo zviri kuitikawo even kuarea iyoyo zvinoita kuti zvavari kutaura zvinge zvichinonoka kuitika especially for vechidiki. Tikatarisa isisi tichaona kuti vechidiki havana mukana wekuti vaite chikwanisa kukasika kuwana zvinhu zvavanenge vachida kuti vange vachishandisa. Vechidiki vamwe vasiri havo kuminda vadecidawo kuita mabhizinesi avo angava yekutengesa zvinhu zvavo netelemarketing angava yekuita sei havasi kukwanisawo kuti airtime yavanoshandisa yakakwira kana zvishuro yekuenda kutaoni kwavanowana intaneti yakakwira handinoo. Saka zvese izvozvo zvinokanganisa mabhizinesi vechidiki. Havasi vese vechidiki vachakwanisa kuenda kumunda, havasi vese vachakwanisa kuenda kumamai.
Right, Masimba, what's in kubambe? Alright. Wothi ngikubuze ngesindebele ke uyeza umnumzana womuchenje ushilo wathi hayi ngempela not every young person is going to make it, not every young person is going to be able to make ukuthola i land. Manje pho kumele kwenze what should abantu do njengoba isimo siloku isimo somnotho siloku sigugudeka. Abantu ngempela have to live somehow.
Right, oqala umele siwenze ukuthi sibone ukuthi udubo ungaba kuyini, kuyini imbangela enze ukuthi sibe kubanga esikilo khathesi. Kunezizathu ezintathu engizazilandisa lapha. Oqala i-corruption, inkohlakalo sibilo eyokuthi into izimali kanilani sizibone ukuthi ziyadliwa ngendlela engacaciyo. Ungakhangela kuneendaba zezinara, kuneendaba ze-GMB, ama-parasiticals amaningi kule nkohlakalo kumele siyilungise. Khathesi izipco isibuyele emgoqweni bathi yi-50 cents. Kodwa siyakwazi ukuthi thina sikhula izipco ibikhona, abadala bethu bekhula izipco ibikhona. Kuyini okwabangela ukuthi izipco eyayikhona ngesikhathi soneso iwele phansi ibindaba yenkohlakalo sesikulungisile yini ukuze leyi zipco eyikhibuyile yendalo ingawe phansi? Okwesibili ukuthi kumele nxa uye ukuthi sikhuluma indaba lezi sikhulume sibonisana sitshelana iqiniso, hatho ukuthi we start blaming abantu kumbe i-finger pointing. Ayisebenzi into elapha ukuthi mina lawe singaba lembono ejene kodwa sonke singamaZimbabwe sifuna ukuthi iZimbabwe iqhubekele phambili. Hatho ukuthi nxa mina nxa umbono wakho uthiyane lo wami usiyi-opposition usiyimalecatha usingumuntu unika amabizo abaneneke, akumelanga kwenze njalo. Kumele sibonisane sivumelane ukuthi sonke ngeke saba lo mbono owodwa. Okwesithathu okwakugcina engikubona kumele kulungiseke ukuthi nxa sikhangela sizabona ukuthi uhulumende kunezinye into azenzayo engingaboni ukuthi wezenzelayo. Into le ewuthi ngishiwe into le ewupheka isinkwa uhulumende kathiyane lokufuna ukuthi apheke isinkwa makanceda abantu abanjengawe Mike ukuthi ube lokuyibhekari kwakho nxa ufuna ukuthi Massive. I don't know who the men are. The incumbent is a patient,
Massimo, what's in Bambumlomo and Nana just for 2 seconds? Hold on to that point in years. I go and watch in Tatum Lalili and then I'll come back to you, Angus. Right, in years, Oxing Lom Lalili, Tingweni, Liamuzo, and Angumumzana, Umasimbaku Shera. Yeah, now he's an economic commentator. We are sure we are Cassisa Umbono, King or Double Coneco Twini, Lina Litini, Palani Mila Zelonga Bona, and Pelok to Abandu by Angan, and Obuning Bonga Kul, Shan Ushello, Singen and Obuning Bay too. As in Rundon, the name Terry, I have a caller, Nilum Lalik, when he caller column Terry, Usungan Legushello, Mapinam Chironga, Zergo Fambe.
Hello there.
Yes, yes, Chief, how are you?
I'm fine, what about you?
I am happy, happy if you are happy.
I want to know what many more Mutimbo Palmas and Atinangatina Mufunga Kodu no Kumukuita.
Chirongo and the chain, you Baba Pindai Pindai Tins, Oaks, Mound Rain.
My own little bit, I know the Munavana Mutimanyan Makari, it's very difficult to get a speed, a capri, a Kumanya Koko
question.
Those are Aguita or Mindy Parisian.
The Indam Chidarua Gum.
Varugure Girava, Nuvachita, Zavano, da Iovaripo. No, but in Doba Sarago, Rukita, everything is stable. No, but the first of all, Wakataka could be some of vendors, none of the day. You don't know what is in the center of the Nokuti ndovanhu varikukwidza nokudzika economy yedu Zimbabwe zvinofanana kana hove chaidzai chifamba pana mhane mhepo yakawandisa pamazaizai. Saka hurumende ipapo ngaizame kuti igadzirise zvinhu because kuno kuma rural areas kwatiri kunoko tarizamira vakuru.
Saka mambo wana wero mkane wokwira mabhazi ndikunzwa kuti mabhazi ezupko atanga manje kushanda.
Mabhazi ezupko kuno kwaita kuti zupko chiti vakuyiwa mumadhorobheni
kumarizimu. Ndokumbira kuti mudzokerere zvamataura nekuti hamusi kuhwika foni yenyu inenge iringo break.
Ya ndiri kuti inini kuno kumarura kwatiri hakuna mabhazi ezvupuko. Zvupuko inowanikwa mumatauni plus vakati haya mamwe makambani aya ane mabhazi akawanda wandafanika vana kura kurehwa. Saka iyo zvupuko pachayo yakatoparara pasina zviripo pacho. Nokuti tisisu vanhu vacho tinenge tichizama kuti tigadzirirwe zvinhu munoziva kuti hosi yachipanga vakazoti vana kwati kwati. Nokuti kana chodo ino hurumende ikabatsirana papapa tinopinda tichitora kuno kumaruzevha kwedu makliniki ese nezvikoro zvakanga zvava nemaenja masora iwawo but hakuna kana one chiripo chiri kufanishena. Saka zvese zvese zvandiona kuti pane chinobuda.
Totobvunza imi.
Hapana chinobuda except kuti kana topinda pa full swing controlling ndokuti zvinhu zvifambe. Ko chavari kukwidzira mafuta chii?
Aiwa takunzwa zvakanaka vagumbo, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa.
Vakuru zvakatioma izvi.
Ndizvo izvozvo, hamusi mega muri kuchema.
Nokuti kana choro ini ndiwakamaraka mudhudhu chaku chako handichakwanisi kuzvazotengerwa mudhudhu ndiri paruzevha. Saka chii chinoitika kuti hurumende yedu ipinde pazvinhu zvakaoma kudaro?
Aiwa tichatobvunza vakuru. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongo.
Kana ngavatoita right off that bond rave namaRTGS right complete off one man ndokuti vanasipateleni nana kuti matirigirei vabve mumugwagwa.
Aiwa siuzwile baba Gumbo. Aiwa tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Pane vamwe vavo teerero vakatomira kupinda parunhare, tinotenda zvikuru handisi. Right, liyamuzwa nangu baba ugumbu uyakhalala uthi hayi even mina I've got a motorcycle kodwa angisakwanisi lokugcwalisa i-tank lami ngenxa ukuthi if you sibiza imali enengi. Ngenani kuhlelo umjwakazo omuhle asiboneni ukuthi abantu bathini emakhasini ethu amathathu. Trukutepe nyura ndambo tauro ndikatsana ngura ndikati trukutepe nyura pane mapage edu mathathu VOA Studio 7 sikhona njalo ku VOA Ndebe sikhona njalo ku VOA Studio 7. Hanzi pane ma comments awandisa zveko chokwadi ndikutopembera mapinda nehuwandu henyu. And ED has failed, ED must go. Muchenje is entitled to his opinion as any other individual. However, he is missing some basic economic fundamentals in his assessment. Zimbabwe will never move forward towards the desired direction as long as the question of governance is addressed and corruption ruthlessly uprooted. Lo ngundabazezwe viki. Hayi siyabonga ndabazezwe ngokungena kuhlelo. Aiwa, vanhu vakawanda vari kutochema-chema, vanhu vakawanda vari kunyorawo maundro avo tinotenda zvikuru. Asambane kukasi letu ele VOA Ndebele. Right, kulo Sydney uti sizwa ezindala machono. Sizwa, Sydney unjani mnumzana. Nangu maluleki ukona uti unjani, nangu ya pindu uti John don't lie to us youths. Ai, agavumi. Nangu pela ndaba uti unjani mfoka wobe. Ai, ngapila wenu unjani. Nangu Boaz Jayakuru ya kuluma loko kushiwo mnumzana umchenje. Uti kinani, let's hope uti izinto zizalunga. Kodwa let's go back to Vamchenje. Tinzo maundravo pamusoro pezvabuda thus far. Vamchenje mchiripo parunare.
Ya, ndiripo.
Right, manzwa zvirikutaurwa nemunhu wese ari kupinda muchirongwa. Mambo bata nyaya yeland zvikanzi nava kuchera hongu chinjakanaka asi not all youths have access to it. Mungati.
Ya. Muna takatasa panyaya dzeland handitika. Pane zvirongwa zvatoda kuzama kutise kuma youth. Pane mayuta akawanda pakatorwa land navakuru vedu vakange vasina access kwairi handitika but pa land iripo tirikuda kuti paitigadzira nonzi ma partnerships handitika nevane land kudhara because land yedu hapana pairi kutatamuka iri kuramba yakangodaro so tirikuda kuti pane mayuta ari in passion nenyaya dzefarming. Ndobana mboti ndamboita meeting nhasi neve municipal culture ndichimbonesana navo then tinoda kuencourage ma youth aite ma small scale farming mukaenda kunyika dzakaita sana Israel nekuda na Japan havana land yakakura but they are producing zvinhu zvakawanda on the small scale land yavanayo. Ma youth edu tine challenge one yekuti tinoda kupiwa mazimunda akakurisa but tisina capacity yekuproducer. Tina wabereki vedu vane minda yavanayo ma 5 6 hectares haripo. Let's utilize mukaita vane internet simbo google muna nonzi aninyaga wokukinya. I'm doing a case study on her success on farming. She is producing ma millions of dollars achita ma watermelons on a 3 hectare plot which means kana une apa ifarm rimbereki wapi. I have another youth from Masvingo who's doing a got on a rented farm. It's not about owning or a farm, but it's about producing. So we want to make sure that my youth about a concept of production. Let's not push about owning farms, but let's have the passion of production on our farms as youth and as young farmers. Because when they're trying to pursue issue ownership of land, it's issue is very sensitive. And it involves a lot of stakeholders. But as of now, let's utilize land which is there of our parents, of our friends. Let's have partnerships, joint ventures with the people who have managed secure land before us. I think if we do that, we are home and dry as youth.
All right, batai parunare nditore muteereri nyezo kuti silo munyo mulaleli okonekwengweni kola kola muteereri tinokamuchirai muchirongwa chedu cheve chidiki mapinda mapinda ndiani ari parunare.
Ndimbova Mike.
Zviri kufamba.
Zviri nani chaizvo.
Ndiani ari parunare?
Ndinonzi Mike kuchitungwiza.
Sazita zviri kufamba.
Zviri nani shamwari taomerwa.
Hanziko.
Muchenje yavo iyo yavari kutaura iyo ndona sekuti inonzi daydreaming chaizvo.
Inda.
Ikonomi iri muZimbabwe haichadi zvemavisi nezvimwe zvavari kutaura izvozvo zvisinane basa rezvinhu. Ikonomi is dying off every minute. Everything is deteriorating. So how do you talk of a day when 5 years, 6, 7 years up down the ladder, we are walking, we are striding a step downward. We have never moved upwards.
Manzi, mkoma Mike Manzi, wa eresha mbotaro, wauna wa mchenje, hanzi, aiwa. These are my symptoms, ezinu, hanzi, mkango, shinga, brave through it. Hanzi, ramangu, anashutanaka. Amuvu, mina, munoti, ine maundra.
Hakuna, zinzu, akaita saizo, so, rambai makashinga yao, yendo, ya utore, vanu, vese, vato, pera, jika, varombo. Everyone is becoming poorer and poorer, except for a handful of people. Very corrupt, no put up the Mundeo. There is no hope in Zimbabwe. This government has failed totally and it will never rise again.
I want to attend as Kuru Sazita.
There are no signs of hope. There are no signs of hope. Can they appoint Papani Chiriquit, Chiribunza, economy in Zimbabwe, it revised? She. What improvement they made so far since they took over?
I want to know tena zvikuru. Mukoma Mike. Ndirikuti pane vamwe vatereri saka ndokupai 30 seconds kuti mupedze point yenyu.
Ini ndirikuti vanhu ava vari kunyepa, they are instilling hope in people which will never come back. There is no hope in Zimbabwe so far. And he are utaura, how many farmers are able to farm momentum? If you ever see a guy who sponsor them, 5,000 is a lot of money. If it was going to be given to people who have a stable economy, but yes, this is talk of 5,000. Can 20,000 what you buy out of that much?
Aiwa, takunza zvakanaka. Thank you so much, Mukoma Mike, nekupinda muchirongwa. Mudzoke next week, and this.
Okay, wonderful.
Maspaka, sando dzenyu. Leamuzwa, nangu mnumzana, umike. Silebizo, elifanayo. Utai, angolu loko kushio ngumchenje. Utai, Isimo somnotho siloku sikukuteka. Lila litsini ngotabulukone kutwini. Sibona abantu kuti bathini makhasi nethu amathathu. Nangu Vusi Mpofu uthi ngikhona. Uthi Bra Mike, how you doing? I'm good. Ekhaya kunzima kakhulu. Too much corruption kuhulumende. Ngibingelele umlaleli we Studio 7 elupane. Uthi ubaba uJokonia Mpofu. Ngiyabonga. Uyamnuzwa mnumzana Mpofu. Nangu Vusi uthi ngiyakubingelela. Usikhumbuzo Mlalazi uyakhuluma na isikalanga. Mina ngisikho isikalanga kodwa wathi ngizame uthi mawatshini bakalanga ku bolilima. I'm guessing uthi how are you doing, the abantu about the amakalanga who are from bolilima. Please correct me if I'm wrong. Ngicela ubhale umbono wakho. Ngizamile nansi udabula khona ekudwini. Ndiyo nyathi nayo mgango. Nasi tiri kutarisa mamiro akaita upfumi wenyika muZimbabwe tichitarisana nezviri kusangana newechidiki, especially avo vari business and pachirongwa tinava John Muchenje, who is a commercial farmer. Nayo ari munhu wechidiki. Uyezve tinava Masimba Kuchera. Nayo vano nyatsozeya nyaya dzezvemamiriro eupfumi wenyika. Woti sihambe kumnumzana uMasimba Kuchera. Kuchera usakone cingwene. Right. Abantu bayakhala labathi izinto azimanga kuhle. Awungichasisele namhla the price of fuel went up. What can we expect from here forth? What could be the consequences of fuel going up?
Right. You see, what happens is fuel is a cost driver. And the cost driver is something that pushes cost either up or down. So for you to transport any of your goods, even those that you are going to be transporting from your farm, you will need fuel. So every other cost of most of these products that we have are going to factor in your fuel cost. Because if I make my product in Chitungwi and I want to take it to Budiriro and sell it in Budiriro, I will need transport. Ngingalungisa i-product yami ngisetshotsholo ngifuna ukuthi ngiyihambise egwada kuzafunakala i-transport. and transport is part of the cost. So what we may expect are prices of some commodities to go up. Bread, milling meal, cooking oil, even into everything, a soft drinks, and so on. Whereas we've seen what the transport has already started going up as of tonight. So this is what you should expect from a fuel, increase. Everything else goes up. And I will not be surprised if it also forces obviously, yes, I would love over the tariff
increase
in the near future. So I'm not likely to also go up.
Mhm. Ngizokuthi ngilomlaleli ngicela ukuthi ngikubambe kancane icingweni kuchera ngiza kuwe manje ngithi. Ndikuzondine mthereri khola khola mthereri mapinda mchirongwa nasifoni yangu iri kufaya. Ukhona icingweni yaripo padrunare ndiani?
Jowel.
Mkoma Joel zviri kufamba.
Hadi kufamba makadiwe ikoko.
Aiwa, motudza ukamkoma Joel kuti muri kupi? Kupi kwacho kuZimbabwe? Andiri Zimbabwe inyika huru kana
kugokwe.
Ye kugokwe. Nhasi mitengo yefuel, price yefuel yakwira kugokwe, zvinhu zviri kufamba zvakanaka here?
Kana zvinhu zvese zvakwira, hapana chichikutengeka zvachose.
Hanziko.
Ndaiti hangu vamuchenje vachitaurawo, kana ivo zvichivafambira havo ka. Vari right, but Zimbabwe yakakura, vanhu vakawanda vari kutambura, vari kuchema-chema zvokuti.
Asi vamuchenje vari kuti kana sezvamataura muchiti zvinhu zviri kuvafambira zviri right, vamuchenje vari kuti nangwe ini sezvo zvichindifambira zvinokwanisa kukufambirawo iwe semuwechidiki mungati?
Hazvindifambiri nokuti ivo kana vakawana munda, ini hatina kuwana munda. Wokurima plasi, hatisi tese tinowana zvokurimisa. Hurumende inokopo avo neavo vamwe vazhinji vasina. Saka sitoro imwe chete zvara inoruma munhu wese. Manje zvakaoma zviri kuno.
Saka todi kuti nyika iendere mberi. I'm sure tese tiri kuti aiwa tiri kuti tinoda kuti nyika itange kufamba zvakanaka. Imi nemaonero enyu todi?
Tofawangu samusuru pamwechete tichionesana. Ivo dei vangohwira kuti kune vamwe vanoshanda, vamwe vasingashandi. Tine harahwa, tine zvirema, tine chembere, tine nherera
zviri
kupinda mushopu imwe chete. Saka vanhu ivavo vese vanorarama sei?
Aiwa mukoma Joel, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa.
Zvakanaka.
Mudzoke next week, handiti?
Thanks, sir.
Thank you. Nangu mnumzana ucho uyakhuluma umbono wakhe ngodaba olukhonekodweni. Mthwakazi omuhle, ngenani phela kuhlelo, ngifisa ukuzwa kini umbono wenu mayelana lo daba olukhonekodweni. Regai ndiende kuna vamchenje. Vamchenje, muri popa runari rapo. Vamchenje.
Ya, ndiripo, hello.
Right, nyaya yefuel inenge yashusha vanhu vakawanda uku. Imi semunhu anoita basa rekurima, manzwa vakuchera vachinyatsotsanangura vachiti aiwa, usually the consequences of, you know, fuel going up means everything else goes up. Imi semunhu anoita basa rekurima, I'm sure you're one of the people who feel the heat when stuff like fuel goes up. Zvino zviri kukanganisirai basa here izvi?
Zvazvinoita ndeizvo, handitika. Ndafarira kuti pane umwe ambotaura the economic analyst, handitika, achitaura nenyaya the effects of increase in price of fuel. It correlates with other activities. But samaonero edu hazvifani kunyanyo kwidza maprice. Yes, fuel inodetermina ma cost of production. But hazvifani kunyanya, because hurumende yaisa statement. Vati vezera, vati ivo kubva nhasi kusvika musi wa 29, I think for about five days or so, up to 26, handitika. Which means it's just a temporary price yavaisa pamazuva iwayo. Let's wait and see kuti inofambiswa sei. Though few ichaaffecta zvayo maprice emacommodities, but hazvifani kuve zvachinjisa maprice completely like 100%, because pana vamwe maincrease asiri justified yekuti munhu anokwidza fee yakura ne 46%, munhu anokwidza zvinhu zvake zvese ne 50-100%. So we need to look at the holistic approach What are the factors of production that lead me to produce maize? It's not the only few. Other factors are still stable. So we don't expect to quit the price. Nema dubious percentages. Vano affect the general populace. Vano affect the final consumer.
All right, I'm changing.
Business people, we should have some ethics.
Batai parra ndukudzoka kwamuri mama panyaya iyo ma ethics ndukudzoka for chingobatai for 2 seconds ndukudzoka kwamuri handiti.
Okay.
Right, ngiyezwa kuti ngilomlaleli cingweni tine mutereri ari parra nare ndiani?
Awe muri
right. Eh, tiri right, ndiani ari parra nare apo?
Ndinonzi Gabriel.
Mkoma Gabriel, zviri kufamba here?
Ah, zviri kufamba.
Muri kutifonera muri kupi ko?
Ini ndiri South Africa kumpumalanga.
Hey, Mpumalanga ndiko kunobuda zuva kaiko.
Ndiri wari nobuda zuva
chai. Right, mapinda muchirongwa mukoma ndimi kamunoita basa rekutumira mari kumusha uko. Nhasi ne muso china apfura last week Thursday vanhu vakangomuka zvikanzi ah nhasi dollar rakwira dollar iradona value yere bond radona saka imi vanotumira mari pamunotumira that means value yacho yadona zvekare. Asi nhasi zvekare tanzwa kuti fuel price of fuel yakwira zvekare saka zvinoreva kuti manzwa vakucherawa kuti aiwa pane maconsequences izvozvo hanzi panokwira fuel price yechingo nayo vakatarisira kuti ichakwira price yetransport yezvinhu ichakwira imunoti nazvo iyi
ya ini ndobvumirana navamuchenji navamuchenji vamuchenji avo vanofanirwa kumuka mujira ravakafuga. Zvinozi vanoratidza kuti vari kurarama munyika yavo vega.
Inda.
Inyika yeZanupiye zvinozi vari kuwana zvese ndosaka vasina kana shungu kana hanya nekuti fiuro yazokwira zvichazoitika mangwana vanotaurira vanhu kuti aiwa mirirai muone kuti zvichazoita zvichaita. Nokuti varume ava havana handifungi kuti advisor anoadvisor kana anyangare president munhu iye akaenda kuchikoro handifungi zvikutoreva kuti varume ava ndeve chimbo chaivo vakomana ava vanogoda kungoshanda nezvibhapira ekuzi hapana kana hwana anombori neidea yekuti nyika inofanirwa kufamba sei nokuti hakuna chinhu chemuzimbabwe chinoti chikakwira chino.
Regai ndipe vamuchenje
vakura vamuna vavo vamuna vavo ndivo ngavandiudzewo kuti pavakamboona prize yakwidzwa ikasiiswa ndepapi kunze kwezukuko yavava kutoda kutoti nhasi changopinda mugwagwa umu nyumba yacho ngovhara futi kambani yacho semavhariro yakamboita kambani yekutanga yayo.
Alright, mukoma Gabriel, tinotenda zvikuru ndikunzwa ndino mumuteereri ndichapa vamuchenje mukana wekuti varesponde kwamuri ndapedza kutaura neumumuteereri ari kupinda muchirongwa ndinotenda zvikuru handisi
nemaraita kuti vagondipindura because vakuru ava vanondirwadza serezi
vanoita
vagokunge kambani yavo yavanoita zvavanoda nayo.
Definitely, ndichava pamukana handiti mukoma
tiri musango hatisi kukwanisa kana kuita chimwe chinhu ndekokungotumira mari kuti vanhu vati zvichikwira zvirudei.
Aiwa takunzwai zvakanaka, ndinotenda zvikuru. Regai nditore umwe womuteereri apinda muchirongwa. Ndiri kunzwa kuti I have my other caller apinda muchirongwa. Ngubani okonekta cingweni aripo parinare ndiani? Aiwa tinotenda zvikuru. Kola mapinda muchirongwa, tiripo makadi henyu? Vamatonhodze, zviri kufamba here?
Nano zviri nani chose.
Muri kutifonera muri kupi vamatonhodze?
Kurasenzeki Northwest.
Right, zviri kufamba here?
Zviri nharo zvinhu zvacho izvi nekuti panapa ndiri kuziva muri kutaura nenyaya yeikonomi. Tingataura tikatatsveyama muromo panyaya dzeikonomi asi yesandiyo nyaya yatinofanira kutaura. Dambudziko riri muzimbabwe riri papolitics. Ikonomi kufa kwayo kunozongoonekwa semasymptoms ezve zvinenge zviripo saka tikara pamasymptoms tichadza kurapa hosha chaiyo chaiyo inovapolitics hapana kwatinoenda. Zvatiri kuita zvakafanana. Halo.
Ndiri kunzwa, enderai mberi.
Zvatiri kuita ine kwandakakurira kumusha kwaitandira shiri. akapatisandira shiri pasa aishandisa aishandisa urimbo nemudzutu. Saka maamiriro akaita zvinhu muZimbabwe, pane munhu akapa mudzutu yomwe munhu ine urimbo akatitandira nayo. Asi muridzi wemudzutu neurimbo akamira panotandirwa pacho pane zvikoto kuti kana shiri dzada kumhara shiri dzoda dzambururuka dzoenda. Saka pasitueshen yakadaro kupedza gore kana makore mairi makamira achida kutandira achidzinga shiri. Saka zvinoita zvinoaoti awa uyu arida kutandira neuyu ari kuti nzuto yake ngaakandagara pasi otaurirana wogurana wogona kuguwana kana chigona kuguwana wotaka kushanda wachienderera mberi ndo pasitueshen patii. Saka nyange mutuli mube newamwe wake wari kuita basa rakanyanyisa rakanaka chose rekugona kuerekedza kuti wafudzire nyika. Asi pagore ripo ndiri kuti kana pasina political stability hapana kwatigora kuenda senyika. Iro kwatagora kuga tigara pasi togadzira politiki dzedu tozotanga kuchivironga yaro hwedu hweikonomi tosunga tichienda mberi.
Aiwa, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa vamatonhodze.
Ndinotenda kuti gundezi racho ranyaruta pfupi ukadhonza kumakumbo musoro rokubuda kunze ukafuka musoro makumbo ari kuda kunze saka chandotonga pachisikira. Ii tandogona kutsvaga bhuraketi rakakura notinyaa kuita dhonza mudhonzero wei. Hapana kwatinogona kusvika, ndinotenda.
Aiwa, mudzoke next week handisi?
Ndapedza.
Right, regai ndimhanye ndiende kuna vamuchenje ndisati ndatora umwe muteereri. Vamuchenje, muchiripo parunharere?
Ya, ndiripo.
Chipindurai kune vateereri vangu vachikanda mibvunzo kwamuri.
Ya, ndinoda kutanga kupindura pane muteereri abva manje manjoni angaitaura nyaya dzepolitics. Ndinoda kukumikidza vanoita zvematongerwo enyika nditika vemapartis akawanda wanda vazive kuti maelections edu emuZimbabwe akaitwa gore rapera akadarika bato rinotungamirwa nevamunangagwa rikahwina handitika ndobva nyaya dzavamenda kukoti ndobva vanoonwa futi kuti koko vahwina futi which means takapfuura mufezi yepolitics. So as maZimbabwens tofanira kuziva kuti takapfuura munyaya dzepolitics takutaura nyaya dzekuumba nyika yedu nekusumudzira upenyu hwavanhu vanogaramo. But tinoita challenge yekuti tine vamwe manje mamapato vanoramba vakatsimbirira pazvinhu zvakaitika gore rapera vachiti hazvina kuitika zvakanaka yeti bumbiro remutemo nemakotsi emuno nevesadhaki nevamwe vakakomberedza nyika dzedu vakatendera nezvakabuda musarudzo which means politics dzakapfuura kudhara takutaura nyaya dzekuvaka nyika.
Saka nyika yacho yovakwa sei vamuchenje? Nyika yacho yovakwa sei?
Ayo, vamunanga vakataura nyaya dzedialogue dzeunity huyai tobatane pamwe chete. But unoona kuti kune vamwe vane umbimbindoga vanoti kana ndisipo haivhiwi vanomhanya kuenda kuamerica kunotsvaka masanctions ekuti vaomesere vamwe munyika. Inozo kuti chinhu chaita kuti ikonomi yedu isvike pairi inyaya dzemasanctions because anokonzeresa zvinhu zvakawanda munyika yedu zvatisingaoni zvekuti ukaexplaina vanhu vanopedzisira vakutendekera kuti ZANUPF yakundikana apa but havasi kuona kuti chinoita kuti tikundikane senyika inyaya yemasanctions ari kudanidzikwa nevamwe vedu vari muZimbabwe.
Vamuchenje,
zvoita kunge zifi havagari muZimbabwe but vanogara matiri ende vane vanhu vakavavhotera vanofunga kuti vanhu vavo vanotera but vanodadzira masanctions anafelta the same people who voted for them.
Vamuchenje, regai ndikubatei muromo for 2 seconds nepatodzoka topedza nyaya yamamuchitaura yemaethics handiti. Right, ndiri kunzwa kuti ndine muteereri. Kola kola muteereri, pasara 7 minutes muchirongwa, saka ndiri kukupa 1 minute mapinda muchirongwa. Okone cingweni, ndiani?
Mukanya.
Mukanya, zviri kufamba?
Hazviri kufamba.
1 minute, taurai maonereni.
Munoona dambudziko ratinaro? Dambudziko iri nderokuti iro mombotibatsira kuna vanonzi vashoko ramwari kuna matiyo 15 pa14 Jesu anoti bofu harigozotungamirira rimwe bofu. Kana mabofu akatungamirira anowira mugomba ose ari maviri. Ndoo zvakaita zvisagwarana vamuchenja vana chavanoziva vanotaura kunzi zviri pagiraundi zvamasanishen zvezvei vanosiya zvinhu zvoumbavha nezvokumba zvouori havatauri vanotaura zvamasanishen masanishen ane basa remasanishen. Uno munyika tine zvicherwa zvakawanda zvinosundira nyika yedu. zvava zvoti makambani ose anokuda kumutengo ndevakuru vari muhurumende hakuna mamunhu ane chimwe chiuru zvevakuru vari muhurumende makambani ndeavo anoita zvepetro ndeavo zvese zvatiita zvese ivo zvevakagrepa makambani ese saka tikuda mutengo pamadiro
aiwa mukanya nguva ndiyo yamhanya ndiyo yadyana natotenda zvikuru necontribution yenyu next week tinokufonerai pane pachine nguva kuti munyatsotaura maondo renyu zvakanaka handiti right regai ndimhanye kuna vamasimba kuchera munomzana kuchera usako necingweni na
enkona
right umzulu umchenje esetintudaba lwamaethics esisithi yebo ngempela kuyazisi like he can understand nxa usukhwezi intengo yempahla kodwa uthi hayi ngeke uthi ujustify ukukhwezi intengo usukhuphile price nge 100% abantu bona kodwa abathengisayo bayakhala besithi thina like you said we have to cover our cost of expenses njalo kumele lami njengomuntu ngiphile wena ungathini ngodaba lokhona yena uyasho ukuthi njengo somabhizimusi you must have ethics.
Yeah, he is right. Mm. You must have ethics. But ethics don't start at the private sector. Ethics start in government.
Mm-hmm.
But I want to deal with this issue of sanctions.
Mm.
Sanctions are not the ones which cause people to loot parastatals.
Mm.
Sanctions are not the ones who cause people to loot our minerals.
Mm.
Sanctions are not the ones which cause people to do all sorts of things that they are doing in terms of corruption. That's not sanctions at all. So when we deal with sanctions, I understand that sanctions also do have an impact.
Mm-hmm.
But how can you explain to someone having a gym installed at their house and being subscribed to another gym? How do you explain a situation where someone is paid $60,000 for a haircut and for someone to be, and you tell me they are sanctions? You are asthma sanctions, I'm changing. You got to go to the other. Asthma sanctions, umbaza. Tinofana kusunga mbaza. Zona variri kwa kumachere. Dokuti zvinezvi tange kufamba. We need to change the system of government. We need to celebrate things. Munhu wese aba ngaende kujere. Ikoko ndoko anofana kugara. Inini vamuchenje kana muri clean toshanda tese zvakanaka. But kana tine mbavha pakati pedu kuti ngatizviregerere, let the past be the past, bygones be bygones. No, that will not wait.
Right.
Zvinoramba tiencourage system ichiriyo.
Kuchera isikhathi do wathi nginikeze umchenje ithuba lokuthi akuphendule bese sigqiba uhlelo ngiyabonga kakhulu lo ngena kuhlelo angithi
no kulungile
right vamuchenje tokupai mkano wenyu chirongwa pasara 2 minutes saka ndokupai 1 minute kuti mupindire va kuchera uyezve mutipewo mazwi enyu ekupedzisira
chekutanga ndinowirira navo vakuchera nenyaya yecorruption corruption imhonzi yakashata ndaona vachikota nyaya dzakaita kuzinara minister vedu vetransport vakatopindira nyaya yacho ndakaona zvinzi vanhu veko vakasuspendwa ende tinoti vakabatwa kumakotsi ngavaende kujere pasi neuori pasi nekuba hatidi mbavha munyika yedu ndoti nyika yedu ibudirire then ndakananga nenyaya dzemayouth ndinoti let's utilize mukana watinawo tina president vedu vamunangagwa very listening president vakavhura dhoo ravo rekuti tikatine zvichemo sevana vadiki ngandivekofisi kwavo tinodiscusa navo vakavhura vanotibatsira let's also participate mumaprogram ehurumende anobuda like vana commander grouch these programs are not partisan zvinhu zvevana vemayouth emuzimbabwe let's participate any program yabuda yehurumende handei tese irregardless of our party handei tinobenefita tisu mazimbabwens acho tisu vana vadiki vane chine simba rekuvaka nyika ndinoti pamberi nekuvaka nyika yedu pamberi nekubudirira
Mhm. VaJohn Muchenje tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa.
Ah, ndinotenda maita basa.
Right, livazwile bonke bobabili bayakhuluma bathi udaba lwenkohlakalo, udaba lwecorruption, phansi ngocorruption, kodwa umchenje uyasho ukuthi hayi phambili ngempumelelo phambili lokubambana, phambili lokuphakamisa abantu abasakhulayo lini lithini isikhathi 2 isikhathi 2. Hai, mtwakazo muhle, Zimbabwe muhle, ndino tenda zvikuru, mapinda mchirongane huwandu wenyu, manzwa kubva Masimba Kuchera, uyezve vaJohn Muchenje. Ine hangu nguva yangu ndiyapera panapa, ngatisanganei nemusi wesvondo, apo pandichange ndichikupakurirai dzimwe nyaya dzinoenderana nevechidiki, uyezve vhiki riri kuuya ndichange ndiripo pano pachirongwa chenu chevechidiki, chirongwa The Connection. Anokuonekai nemufaro, ndine wenyu Mike Hove. Bye bye.